vanotadza vasingatendeuki vachatongwa chete. Vanotadza vasingatendeuki vachatongwa chete. Ndinofunga musoro uyu unotaura zvakawanda. Vanhu vazhinji pavanonzwa zvichinzi mutendi, 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 kana kuti muKristu, kana kuti munamati, vanofungidzira kuti zviri kunzi munhu asina kana rimwe zuva raanombokanganisa kana kuita kamwe kano kaduku duku kakaipa. Ndosaka uchizoona zviya kana munhu anozikanwa semunamati akaita chimwe chinhu chakaipa, vanhu vanonakidzwa nazvo nekumuseka nekungotaura zvakawanda wanda, nechikonzero chekuti vane pfungwa mavari yekuti munhu anonzi mutendi haafaniri kumbokanganisa chimwe chinhu. Ini nhasiwo manzwisisiro andinoita Bhaibheri, manzwisisiro andinoita Bhaibheri zvikuru sei pandinoverenga tsamba dzamupostori Pauro kuvaRoma, kutanga pachitsauko 5, chitsauko 6, chitsauko 7, tozosvika pachitsauko 8, ndinoona mupostori Pauro achipemberera nekutaura pamusoro pehondo iripo pakati penyama yangu nemweya wangu. Mweya wangu achida kuteerera Mwari. Mweya wangu achida kugara pedyo naMwari. Hanzi nemuimbi mumwe, mweya wangu kana amai, ndinogara padhuze dhuze nemutumwa. Mweya wangu achida kugara padhuze dhuze naMwari, kana kuti pedyo pedyo naMwari. Asi nyama yangu ichindikwevera pasi, ichindikwevera kuzvivi, ichindikwevera kumakaro eupenyu huno. Indinoati makaro eupenyu huno, kuda kweupenyu huno, kuda kwenyama, kungonzwa kuda chakaipa. Nyama yangu, nekuti ndiri munhu, inoda zvakaipa. Kana ukandikanganisira, nyama yangu inoda kukupa chematsenganzungu, nekuti ndiri munhu wenyama. Kana ukandiitira zvakaipa, mwoyo wangu unonzwa kukuvenga, nekuti ndiri munhu wenyama. Kana ndikaona chisiri changu, pfungwa dzangu nenyama yangu nemwoyo wangu unoda kuchitora kuti ndichivige chiite changu, ndizviunganidzirei inini, nekuti ndiri munhu wenyama. Ndiri kuti kudii? Ndiri kuti pane hondo iripo pamweya nepanyama. Saka mukufamba kwatinoita, dzimwe nguva ndinokundwa nesimba renyama ndokanganisa. Kana ndakanganisa, ndinofanira kuita sei? Kana ndakanganisa semutendi, ndinofanira kutendeuka ndokuti ndidzivirire kutongwa. Ndozviri kutaurwa nemusoro watiri kutarisa nhasi uyo, kuti vanotadza vasingatendeuki vachatongwa chete. Vanotadza vasingatendeuki vachatongwa chete. Musoro iwoyo uri kutoratidza kuti kune vamwe vanotadza, asi vanotadza vachitendeuka. Handisi kuti inini chitadza zvemaune zvebwoni zvengavomo pachikaranga, aiwa, hazvo zvandiri kutaura. Ndiri kuti inini kana zvaitika kuti watadzira Mwari, kana zvaitika kuti paitika chimwe chinhu, kana zvaitika kuti wakanganisa, kana zvaitika kuti wakundikana, chitendeukaka kuti udzivirire kutongwa. Kwete kutotora nzira yekutendeuka iyi sechitupa chokukutendera kuita zvakaipa uchingoti ndinombonzani kweni. Ndikatadzira Mwari ndotendeuka. Ndikatadzira Mwari ndotendeuka. Rotova dambe waakutotamba kamwe kamutambo kataimbotamba tichiri vadiki kainzi bhosikarahimu. Waakutotamba bhosikarahimu naMwari yekungoziva kuti ukatadza unotendeuka, ukatadza unotendeuka, ukatadza unotendeuka. Hazvo zvandiri kutaura. Ndiri kuti inini munhu wenyama anototadza pane imwe nguva, uchida usingadi, pane nguva yaunoita chivi. Kana chivi chichinge chawanikwa muupenyu hwako, nzira yekuchigadzirisa kutendeuka. Hazvibatsiri kuti utendere Satani kuti akufurire. Rega ndikutaurire chimwe chinhu muteereri. Zvinoita Satani kana uchinge watadza, anozviitawo kwandiri. anoda kuti urambe uri mukutadza ikoko. Saka anokuuya achitaura mashoko akafanana nekuti watotadza iwe, waane tsvina, hauchisina kuchena pamberi paMwari, hauchakodzeri, hausisina kodzero, wakutosemesa, wakutonhuwa iwe mhino dzaMwari. Chibva pavari ungavasemese sezvinonzi anoremekedza kuchena kwaMwari. Ngatitore imwe yawaive naanapostori Petro. Pakanzi naJesu rimwe zuva paridza mashoko anga akaomarara mubhuku raJohani, vakati hakuna anosvika kudenga kunze kwekunge aenda kuburikidza neni. Ndini chingwa chakaburuka kudenga chinopa nyika upenyu. Kuti muone Mwari munofanira kutodya nyama yangu, kuti muone Mwari munofanira kumwa ropa rangu. Vanhu vakagumburwa nemashoko iwayo vakafamba vakaenda vakati ndiani uyu, ndiani uyu anotaura sei, arikuzviona sani, arofunga kuti akamira sei, akadii akadini. Vakaenda kwavakanga vachienda. Ndobva Jesu vatendeukira kunana Petro kuvadzidzi vakati, nemiwo kana muchida kuenda endai. Zvikanzi namupostori Petro, naishe tingaende kupi? Ndimi mune mashoko eupenyu. Satani nguva dzaanouya achida kukufurira, achida kuti ubve pamberi paMwari. Enda kuna Mwari kuti Mwari ndatadza hangu, ndiregerereiwo. Hongu ndinonzwa ndiine tsvina, hongu ndinonzwa ndakutadzirai, hongu ndinonzwa ndaita zvisingakodzeri, hongu ndinonzwa ndichisemesa pamberi penyu. Asi ndingaende kupiko? Ndimi mune upenyu, ndimi mune mashoko eupenyu, ndimi munogona kundichenesa, ndimi munogona kundibvisa pandiri, ndimi munogona kundinunura, ndimi munogona kundibatsira, ndimi munogona kundipa upenyu husingaperi. Muteereri, chidzidzo chanhasi chinobva muchitsauko chechishanu mubhuku ramuprofita Amosi. Muchidzidzo chakapfuura chaibva muchitsauko chechina tainge tichionesana pachena kuti Mwari havaizorega kutonga vanhu nokuda kwekutadza kwavo. Chimwe chatainge tichibudisirwa pachena ndechekuti vanhu vainge vachimboitirwa zvimwe zvinhu, Mwari vachifunga kuti vanhu vangatendeuka. Asi zvino taingoona chete munhu achiomesa mwoyo, chinova chinhu chainge chakaipa chaizvo. Zvino ndinoda kuti ndigokuyeuchidzazve hama yangu kuti kana Mwari vachinge vataura, rega zvachose kuomesa mwoyo wako. Kana manzwa inzwi rake, musazomesa mwoyo yenyu. Chimbo chiya chandakambokuimbira muchirongwa chakapfuura. Nokuti chokwadi, kana uchinge waomesa mwoyo wako, unenge waita chinhu chine ngozi chaicho. Zvino ndinoda kuti ndisati ndatora nguva refu, tibva tapinda muchitsauko 5 mubhuku ramuprofita Amosi. Usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti vanotadza vasingatendeuki vachatongwa chete. Vanotadza vasingatendeuki vachatongwa chete. Chitsauko chakapfuura chakaguma chine mutsindo mukuru chaizvo, uye chaibva chaita sokunge ndipo Mwari pavainge vagumira ipapo. Zvaiita zvino sokunge Mwari vainge vapfiga musuo. Asi chiona zvinopana Mwari vachipfuurira mberi vachititaurira zvimwe zvitsva. Ndinoda kuti uzive hama yangu kuti Mwari havataure vachidzoka shure. Vanenge vachienda chete mberi pane zvose zvavanenge vachitaura. Chingapa Mwari chete kushandura kana kutendeuka pane zvavanenge vataura kutendeuka kwemunhu. Asi kana munhu asina kutendeuka, aiwa, Mwari vanongoita havo zvavanenge varonga muupenyu hwavo. Mwari vanoda chete kuti munhu ubve mune zvakaipa zvako. Munhu anenge achifanira kurarama upenyu hwakachena chaihwo hunofadza Mwari. Ndatini chitsauko chakapfuura chainge chichiitika sokunge ndicho chaivhara musuo, uye pane zvainge zvataurwa naMwari zvainge zvichiita zvino sokunge hakuchina zvitariro kuvaIsraeri. Asi hama yangu, ndinoda kuti ndikutaurire kuti Mwari havana utsinye hwekuti vangabva vashayisa munhu tariro zvachose. Ndinoda kukutaurira hama yangu kuti nhasi uno tariro iri muna Jesu. Chinodiwa chete ndechekuti iwe semunhu utende chete muna Jesu. Kana uchingo wango tenda muna Jesu, chibva waziva kuti wapinda mutariro yeupenyu. Ini yangu tariro iri muna Jesu, iye muchinda werugare. Chero ndingatambudzika hangu muupenyu huno, chandinoziva uye chandine tariro nacho ndechekuti mumwe musi ndichange ndiri murugare rukuru runoshamisa. Ndakaona hangu kuti mushonga wacho chii? Mushonga wacho kutendeuka. Kana munhu achinga abuda muupenyu hwetsvina, chokwadi chaicho ndechekuti Mwari vanobva vamurongera upenyu hunofadza chaiwo. Zvichida munhu angatadza kuzviona iko zvino, asi chandinoziva ndechekuti tariro inenge iripo chete. Hanzi nomumwe, tariro yangu imire muropa raIshe Jesu. Handichazovimba nomumwe, ndoimba nezita rake. Kunyange zvazvo Mwari vachizosvika pakutonga vanhu ava, chinhu chinondifadza chete ndechekuti Mwari havangatangi kungotonga chete, asi kuti kune chimwe chinhu chavanotanga kuita. Mwari mundima 15 dzichatanga chitsauko chino, vachange vachikumbira kuti munhu adzoke kuna Mwari. Ndinotenda kuti kwatabva waiona hama yangu pachinzvimbo chokuti munhu anyengerere Mwari, Mwari ndo vainge vachitoita havo sekunge vaitonyengerera munhu. Ndinoda zvino kuverenga ndima yekutanga muchitsauko chechishanu mubhuku raMuprofita Amos. Bhuku raMuprofita Amos chitsauko 5 pandima 1. Shoko roupenyu rinoti, inzwai shoko iri randinokuchemai naro imi imba yaIsraeri. Chinzwa zvino hama yangu, pana hapachina chakanaka zvino. Apa vanhu vave kuchema namashoko ekuchema. Vanenge zvino vave kuimbirwa rwiyo rwokuchema. Chinhu chandinoda kuti ugoona ndechekuti kuna Mwari zvino zvainge zvave pachena chaipo kuti vanhu ava vanga varamba upenyu. Nekuti vainge vanyeverwa kazhinji uye vainge varangwa kazhinji ufungi. Zvino zvavainge varamba kutendeuka, chokwadi chacho chaicho chiri chekuti vanga vachida chete rufu. Munhu kana achinga aramba upenyu, chaanenge achida zvino ndirwo rufu. Anenge aramba rufu, chaanenge achida ndiwo upenyu. Vanhu ava vanga vave kutonhuwira rufu. Zvino chavainge vatarisana nacho zvino ndirwo rufu. Chirega vachemwe havo, uye chirega havo vafe nekuti ndizvo zvavainge vazvisarudzira muupenyu hwavo. Handiti Mwari vainge vavanyevera nokurayira, zvino chimwe chainge chasara zvino chii? Ini ndinoona hangu kuti ndizvo zvino zvainge zvichiringana neupenyu hwavo. Pandima yechipiri muchitsauko chechishanu mubhuku raMuprofita Amos. Bhuku raMuprofita Amos chitsauko 5 pandima 2. Shoko roupenyu rinoti, manda raIsraeri yawira pasi haangazomukizve. Wawiswa pasi panyika yake, hakuna ungamumutsazve. Apo Hozia ainge achitanga chiprofita chake, anotaura zvaainge asangana nazvo nokudzidza mumusha wokwake ainge awana chifeve. Mwari vakamutuma kuenda munyika achingoparidza muumambo hwechokumusoro achiti, Israeri uri chifeve asi Mwari vanokuda. Ndinotenda kuti apo patainge tiri mubhuku racho wakazviona. Hama, chaunenge wanzi naMwari utaure ndizvo zvaunenge uchifanira kutaura izvozvo. Munhu ngaarege zvachose kuzvinyorera rake Bhaibheri. Munhu ngaatore shoko raMwari sezvarinenge riri chaizvo. Chinhu chinokosha chaizvo kuti munhu aite chaizvo zvinenge zvichitaurwa neshoko. Ichokwadi kuti hakuna munhu angada kuroora chifeve, asi kana Mwari vachinge vataura, munhu anenge achifanira chete kuti azviite. Ndiani mumwe waungamira naye kana uchiramba Mwari? Hapana mumwezve wokumira naye. Kana zvichibvira, ndinoda kuti wozomboendazve kunyaya yacho yamuprofita Hozia mubhuku raMuprofita Hozia. Asi ndina mamwe magwaro andinoda kuti ugoverenga apo tinenge tapedza chidzidzo chino. Ndinoda kuti wozoverenga tsamba yamupostori Pauro kuvaKorinde yechipiri chitsauko 11 pandima 2. Tsamba yamupostori Pauro kuvaKorinde yechipiri chitsauko 11 pandima yechipiri. Pandima yechitatu muchitsauko chechishanu mubhuku raMuprofita Amos. Bhuku raMuprofita Amos chitsauko 5 pandima 3. Shoko roupenyu rinoti, nokuti zvanzi naShe Jehovha paimba yaIsraeri, guta rakabuda kundorwa navane churu chamazana richasara nezana roga, uye rakabuda nezana richasara negumi. Ichi chimwe chezvinhu chinoda kucherechedzwa chaizvo. Apa ndaona hangu kuderera kwouwandu. Ufunge ndizvo zvimwe zvezvinhu zvinoitwa naMwari muchinyararire. Asi chinondinetsa hangu ndechekuti munhu haatombodi kudzidza. Munhu ane pfungwa chaiye anenge achingofanira kubva adzidza ipapo ipapo. Zvino Amos anobva avataurira zvino kuti vagadzirire kusangana naMwari wavo. Vainge vachifanira zvekuzvitarisawo pauwandu hwavo. Vainge vachingosara chete, mazana chete, asi vainge vambori zvuru nezvuru. Apa ndinoona kuti kwainge kuri kuranga kwaMwari chaiko. Vamwe vanhu vainge vaurawa zvino. Zvino kwainge kuchingosara hako vanhu vashoma-shoma chaivo. Ndinoda kuti ugoteerera kuna Amos. Ainge achiita zvino sokunge ainge achidana kekupedzisira chaiko. Apa zvino zvainge zvichiita sokunge ndiwo mukana wokupedzisira chaiwo. Pandima yechina muchitsauko chechishanu mubhuku ramuprofita Amos, bhuku ramuprofita Amos chitsauko 5 pandima 4. Shoko roupenyu rinoti, nokuti zvanzi naShe Jehovha kuimba yaIsraeri, ndichakei murarame. Pano pandabva pakuverenga, pano pandiratidza pachena kuti kudana kwainge kuchipo hako. Ufunge hama yangu, Mwari ndiMwari wenyasha zhinji. NdiMwari vanongoramba chete vachitambanudzira nyasha dzavo. Munhu paanenge asingafungiri kuti Mwari vangawanza nyasha dzavo, unoona Mwari vachitambanudzira nyasha dzavo chete. Vanongoramba vachidana chete mutadzi vachiti, huya, huya, huya mutadzi. Ufunge Mwari vanotidana hama yangu. Mwari vanoda kuti munhu adzoke kuna Mwari. Iwe neni tinodiwa chaizvo naMwari kuti tigodzoka kwavari. Chimbozvitarisa muupenyu hwako kuti wakatadzira Mwari kangani. Uye kuti kangani chaiko Mwari vachikuregerera. Dai wanga uri iwe waizvigona here izvozvo. Zvibvunze hama yangu. Zvicherechedze ugoona kukura kwenyasha dzaMwari uno neupenyu hwako. Mwari vanga vachingodana vanhu vavo kuti vauye kuna Mwari. Chandinoziva ndechekuti kana vainge vachidzokera kuna Mwari, chokwadi Mwari havaizovarasa, asi kuti vaizozviwanira upenyu husingaperi. Pandima yechishanu muchitsauko chechishanu mubhuku ramuprofita Amos. Bhuku ramuprofita Amos chitsauko 5 pandima 5. Shoko reupenyu rinoti, asi regai kutsvaga Bheteri kana kupinda Gigari kana kupfuurira Bheerishebha, nokuti Gigari richatapwa zviro kwazvo, Bheteri richarova. Bheteri ndiko kwainge kuine chimwe chimhuru chendarama. Ndinotenda uchiri kuyeuka kuti ndakataura kuti nhasi uno nzvimbo yacho iyoyo haungaiwani Gigari. Ndiyo nzvimbo iyo Israeri yainge yavaka matende mushure mekunge vayambuka Rwizi Jorodhani. Apa vainge vachinopinda munyika yavainge vapikirwa zvino kuburikidza neutungamiri waJoshua munhu waMwari. Ipapo vakabva vamisa tabhenakeri. Zvino iyo yakabva yava nzvimbo inoyera chaizvo. Chimwe chandaona ndechekuti Mwari vainge vataurira vanhu kuti varege kupfuurira nekuBheerishebha. Iro Bheerishebha racho yainge iriyo nzira yekuenda kuumambo hwechezasi waJudha. Zvino Mwari vainge vaine chikonzero nazvo. Iyo yainge iri nzvimbo yaizivikanwa chaizvo. Imo muBheerishebha macho ndimo Abrahama akasangana naAbimereki akaita sungano naye. Ipapo zveAbrahama ndokudana kuzita Rashi. Nyaya yacho unoiwana muchitsauko 21 chebhuku raGenesi. Bhuku raGenesi chitsauko 21. Gigari rainge richizopinda muutapwa nemhaka yeAmos asina kudomawo Bheerishebha. Haana kudaro nokuti Bheerishebha yainge iri muumambo hwechezasi kwete kuumambo hwechekumusoro. Uye chimwe chandinoda kuti ugona ndechekuti Amos ainge achiudzwa zvokutaura naMwari. Ndatini chinenge chanzi naMwari ndicho ichocho, ndicho munhu chaanenge achifanira kutaura uye kuchitaura sezvazviri. Zvino ndizvo pano zvainge zvichiitwa namuprofita Amos. Muprofita Amos ainge achitaura zvaibva kuna Mwari wokudenga. Zvino Amos angogumi ipapo chete, asi kuti anopfuurira mberi achitaura zvinobva kuna Mwari. Pandima 6 muchitsauko chechishanu mubhuku ramuprofita Amos, Bukram Profita Amos, Chitsauko 5, Pandima 6. Shokoro upenyu rinoti, tsvakai Jehovha murarame, kuti arege kupfuta paimba yaJosefa somoto unopedza zvose, kukasava nomunhu unoudzima paBetieri. Hama, kudanwa kwakanaka kwakadini uku? Chokwadi munhu kudanwa here pachena kuti agotsvaka Jehovha chete ararame? Chinhu chiri nyore nyore kudaro. Aiwa, munhu aifanira kudavira kukudana kwaMwari. Asi chinondishamisa zvino ndechekuti munhu haadaviri kukudana kwaMwari, asi kuti munhu anongoda chete kudavira kukudana kwaSatani uko kusina upenyu. Zvanzi kwadzinorohwa matumbu ndiko kwadzinomhanyira. Iye munhu handizive kuti zvinombomuita sei chaizvo. Anoda chete kugamuchira zvinobva kuna anenge achimuitira zvakaipa chete. Ichi handi chinhu chakanaka. Munhu ngaadzidze kugamuchira zvinenge zvichiitwawo naMwari muupenyu hwake. Zvino Mwari chavanongotaura uye nechavanongoita havo kutonga chete. Ichi hachisi chinhu chingatemesa Mwari musoro. Hameno kuti sei munhu achingoda chete kunyengererwa nguva dzese iye achibatsirwa ndiye. Ndinoda kuti ndigopedzisa chidzidzo chino ndichiverenga ndima 7 muchitsauko chechishanu mubhuku raMuprofita Amos, bhuku raMuprofita Amos chitsauko 5 pandima 7. Shoko roupenyu rinoti, imi munoshandura kururamisira muchikuita segavakava muchiwisira kururama pasi. Ichi ndicho chimwe chinhu chandinongoda chete kuti ndigume ndaonesana newe. Chimwe chezvinhu chakaipa chaizvo. Munhu haafaniri zvachose kushandura kururama kwaMwari. Chokwadi ngachitorwe sezvachiri chete. Zvokwadi ngaitevedzwe zvazviri chete. Munhu arege kushandura zvokwadi yaMwari. Hama yangu, pano ndipo hangu pandinoguma, asi ndinotenda kuti uchapedzisa chikamu chasara chacho. Hama yangu, ndinoda chete kuti uzvizive kuti nyasha dzaMwari dziri kungotambanudzirwa upenyu hwako. Uye Mwari vachiri kukudana. Dzoka kuna Mwari wako nokuti vanokuda.